National Council MDCT yabuda nechisungo chekuti vachamisa ndivo vave mutungamiriri webato azere izvazviviswa nemutevedzeri wasachigaro webato iri vaMorgan Komichi pamusangano wavaita nevatori venhau mushure memusangano uyu.
Panga pano kunezana kwakako chiita kuti ndiyana chavatungamira pati yedu, ndiyana chava candidate yedu. Saka National Council yeta resolution yekuti baba chamisa ndova va party president we MDCT. Zvakare ndova candidate MDCT ne alliance yacho patinoenda kuelection 2018 muna July.
Vakomichi vazivisawo kuti pane chimwe chikwata chevatungamiriri vedzisvondo vatumwa kuti vanotaurira nemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato ravo Muzvare Tokozani Kupe sachigaro webato vaLove Momoyo pamwe nemurongi wemisangano mubato iri vaAbednego Bebe. Muzvare Kupe vakabuda pachena kuti ndivo vaifanira kutungamira bato zvichitevera kushayika kwavatsvangirai uye ivo nevamwe vavo ava havana kupinda musangano wanhasi zvakare.
Chimwe futi chabuda nhasi ndechokuti vatungamiri VP Kupe, National Chairman vaMoyo Love Momoyo naGovernor Secretary vaAbednego Bebe vataurwe navo vadzoke kumusangano vazobatana navamwe vanhu tizotizova united. Saka kune vamakomiti kana kuti vakuru vemasvondo vakatumwa kundotaura navo kuti zviitike izvi, asi zvanzi zvinofanira zviitike within 7 days. Zvikatadza kuitika within 7 days, pati inoshandisa kunzvini yayo kuona kuti veita sei kuti pati indirire mberi, nekuti vanhu vakaholda mapochezi mahombe. Tarisai pana VP, pana National Chairperson, pana Governor Secretary womusangano wose. Saka panoda kuti pange pachishanda ipapo pamaofisi iwawo.
Hatina kukwanisa kutaura naMuzvare Kupe nevamwe vavo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Vakomichi vati musangano wanhasi wabvumirana kumbomisa basa mutauriri webato iri vaObert Gutu vachivapomera mhosva yekutaura mashoko anopikisana negwara rebato ravo. Mutevedzeri wavaGutu Muzvare Tabita Kumalo ndivo vave kufanotaura vakamirira bato iri. VaGutu vakamirira kuti nyaya yavo izewe. Vakomichi vazivisawo kuti muzinda webato ravo wanga uchizivikanwa nekuti Harvest House wachinjwa zita uye wave kunzi Morgan Tsvangirai House senzvira yekuremekedza vatsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.